Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikunguru 15 2018. Makateerera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndakanzwa mukoma munanga apa pano ndakuda kudzira nepoapsheni namukoma chiwenga ndikati munodzira naye se zvikati aisa vanhu muofisi anodzira ndikati hakuna mosquito inorapa malaria hakuna.
Mutungamiri weMDCT uye vari kumiririra mubatanidzo weMDC Alliance musarudzo wemutungamiri wenyika Vanilson Chamisa vanoti vamunangagwa vakwanise kurwisa nyaya dzeuori.
Mutungamiri weZanu-PF ari kutanga aenda kunoparura zvirongwa zvehurumende. Achibva kunoparura zvirongwa zvehurumende obva aenda pane rimwe divi ari kutoita kampeni rale yake.
Zimbabwe Election Support Network inoti Zanu-PF iri kushandisa midziyo yehurumende mukutsvaga rutsigiro.
Vanabi tipo wakanga vari vaminista takuenda kumakampeni vaifamba ari mabhenzi avo ebasa saka hapana chambochinja. It's part of the culture yatagara tinayo in politics yokuti when you are in the office you continue using your official privileges.
Asi vamunyaradzi mangwana veZanu-PF vanoti zviri kutaurwa izvi ndezvemugodzi matsuro. France yosimudza mukombe weWorld Cup. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT uye vari kumirira mubatanidzwa weMDC Alliance musarudzo wemutungamiri wenyika vaNelson Chamisa nhasi vaita misangano mukuru kuBikita uye mudhorobha reMasvingo kumucheke stadium uko kwapindwa nezviuru nezviuru zvevanhu. Kuti tinzwe zvaitika kuMasvingo tabata mutori wedu wenhau Gandri Maramba.
Vachitaura pamusangano uyu vaChamisa vaudza vatsigiri vavo kuti mutungamiriri wenyika Emmerson Mnangagwa vave kufanira kuenda pamudya ndigere.
But wasvika 75 saMnangagwa hatidi kukuona uchiforera basa naChamisa mayuti enda kupenzeni.
VaChamisa avo vakamboratidza kuti vanogona kubuda musarudzo vachipomera ZEC neZANU-PF mhosva yekusabata sarudzo zvakanaka vati vaMnangagwa ndivo vangatora mwasarudzo nekuti havana rutsigiro.
ZEC yapinda mumaguza pamubhedha parukukwe neZANU-PF. Tisamamatisa dukula saka ZEC tazviona kuti they are bias. They are insist on. Isu hati boycott the election. Winners cannot boycott. Winners cannot quit. Munanga toti eke ndi Mnangagwa nokuti yakamukatira ndimai. Ndiye angatotaura kuti vamwe tibvumirai. Isu we are going into an election, but we are only going into an election on two conditions. Number one, ballot paper, hatisi kuda ghost ballot.
VaChamisa vati hurumende yava Emmerson Mnangagwa haive nemwedzi minomwe ichikonawo kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika nekudaro haifaniri kupiwa mumwe mukana.
Dei ari mumwe munhu aizvininipisa, oita patriotic, oita revolutionary, oita courageous, oti vaChamisa nyika yandiremera 7 months ndaremerwa, torai muende mberi nenyika.
Vashora urongwa hwaMnangagwa hwekuda kurwisa uori vachiti hazvishande.
Ndakanzwa mukoma Mnangagwa pano ndakuda kudzira necorruption namukoma chiwenga ndikati munodzira naye se zvikati aisa vanhu muofisi anodzira ndikati hakuna mosquito inorapa malaria hakuna.
Vanhu vafarawo zvikuru apo vaChamisa vati vachabvisa mari yebond note munyika.
Isu tichipinda hatisida kutamba nenguva. Toda kurova bond mangwana ningwana nemanyaradzo magadziro mutiganerwe hatiri kuzoona kuti bondo
Vashora onyaye mauto ari kupomirwa mhosva yekurova vanhu kumusangano weZANU-PF kubhindura avo vaida kubva pamusangano wamunangagwa vhiki rapera.
Isiri parare katinombonakirwa ka. Takasiyana nebezanu. Bezanu munhu anenge achirohwa nemasoja takaona kubhindura. Kuzvitikidzo parare kunoveya.
Vatsigiri vakawanda veMDC Alliance Masvingo vashingirira kunaiwa nemvura vakamirira vachamisa neuwandu hwavo. Mumwe mutsigiri wavachamisa Muzvare Precious Manyoka vati vanotsigira vachamisa nekuti vane hurongwa hwavari kushambadza nebato ravo hunogona kumutsa upfumi hwenyika vanhu voona mabasa.
Pandiri kufamba ndichiteerera ndikakombeya mamanifesto andakanzwa sofa ndoona sekuti yake ine chinangwa chekuti tigadzise nyika yedu yakaondomoka kudai.
Mumwe womutsigiri Muzvare Alaika Mbeo vati vane chivimbo chekuti vachamisa semunhu achiri wechidiki vane simba rekumhanya kudzosera nyika pakanaka.
Meso chamisa ndomuda bhozi munhu wechidiki ane focus. Munhu anogona kuzotungamirira kusvikawo asvikawo paeji rinani.
Sarudzo dziri kuitwa musi wa30 mwedzi uno uye vaongorori vakawanda vakubva kune dzimwe nyika vatove muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 Masvingo ndini Gandri Maramba.
Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rabudza ongororo inoratidza kuti bato riri kutonga reZANU-PF riri kushandisa midziyo yehurumende zvisizvo mukutsvaga rutsigiro. Tabata sachigaro weZESIN vaAndrew Makoni kuti tinzwe nezveongororo yavo.
Ongororo ratakaita tatumira atinotiwo malong term observers edu muma constituents ese anosvika 210 vane nguva vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachiongorora kuti makamira sei, chiri kuitika chini, marights evanhu ari kuchengetedzwa here, uyezve ndezvipi zvinyunyuto zvokwanikwa muma communities mavari kushanda vari.
Zvii zvimwe zvakakosha zvavari kuona zvamuri kuburitsa mugwaro renyere?
Zvakakosha zvavari kuona iongororo yekuti munharaunda dzavari kushanda vari environment yakamira sei, vanhu vari kuwana mikana yakanaka here, aura yakafanana here yekuti vakwanise kukambena kuna avo vari kuda kuita vamiririri semakanzira kana kuti semaMP uyezve semapresident, kuti vari kuwana mukana wakafanira here mukuita makampeins avo. Uyezve tinokuongorora kuti iyo environment yacho vanhu havasi kushikidzirwa here. Tinoongorora zvakare kuti pane vari kukwikwidza yatingati gender representation yakamira sei, vechidzimai vaona mukana yakafanana here nevarume kuti vaparticipate maelections iwawo. Ndozve zvimwe zvatanga tiri kuongorora izvozvo, ndendo maripoti amwe ati kureceivawo kubva kumaobservers edu. Takatarisana zvikuru sei nemakampeins ari kuitika aya. Tiri kuongororawo zvakare kuti ko mapolitical parties ari kuwana mukana yakafanana here yekubuda muminhepfenyuro panenge pachiitwa macampaign rallies, kana kuti yatingati public media iri kufevhera bato rimwe chete here, the exclusion of mamwe mapato, kana kuti tiri kupawo equal treatment. So ndozvo mafactors atanga tiri kutarisa iwawo.
Tochimbotarisawo nyaya yekushandiswa kwemidziyo yehurumende nevari kutsvaga rutsigiro avo, makaonawo zvipi muongororo renyu?
Ongororo redu riri kuratidza kuti midziyo yehurumende iri kushandiswa nemamwe mapato zvikuru sei ZANU-PF mumakampeini imomo. Takaongorora takaona kuti nguva zhinji pari kuitwa macampaign rallies ezanu-PF ari kuitwa alongside a national project. Mutungamiri wezanu-PF ari kutanga aenda kunoparura zvirongwa zvehurumende, achibva kunoparura zvirongwa zvehurumende obva aenda pane rimwe divi akuchiita campaign rally yake. Kuenda ikoko vanenge vashandisa mahelicopter, vanenge vashandisa midziyo yakasiyana siyana, uyezve mapurisa nemasoja anenge akatifararira panzvimbo dzakaita saizvozvo. Takatarisawo rallies ari kuitwa nemaopposition political parties, tinongoona kuti vanenge vangori wega. Hapana mapurisa aripo, hapana masoja aripo, midziyo yavari kushandisa midziyo yavo. Saka izvozvo zvinopa yandingatini disadvantage kune mamwe mapato. Vamwe tikatarisa izvozvi mutungamiri wenyika anoshandisa helicopter, mutevedzeri wenyika anoshandisa helicopter. Zviri nyore kwavari kuti vakwanise kusvika mune dzimwe nzvimbo dzinogona kuneta kusvikika nemapato amwe aya vari kushandisa motokari kuti vafambe vachiita makambeni zavo. Saka ongoro redu rinoratidza kuti bato rezanopf rinenge rine mukana wakanyanyisa wokushandisa atingati mastate resources, mamwe mapolitical parties vachishandisa zvinobva muhongwe dzavo nguva dzavanenge vachishambadza kana kuti vachikambena.
Sachigaro wezvesin vaAndrew Makoni vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo munyori anoona nezvemitemo muZANU-PF vari nhengo yepolitibiro vamunyaradzipo mangwana, tikatanga nekuvabvunza maonero avo panyaya dzavari kupomerwa dzekuti vari kushandisa midziyo yehurumende zvisizvo.
Ndinovapindura ndichiti kana munhu ari president haazosii chikopokopo chaanofamba nacho nokuti apa akuenda kukampeni. Maprivileges of being an anchorman. Vana biti pavakanga vari maminista taakuenda kumakampeni vaifamba nemabhenzi avo ebasa. Saka hapana chambochinja. It's part of the culture yatagara tinayo in politics yokuti when you are in office you continue using your official privileges during an election. And takawirirana patainyora constitution kuti government does not get dissolved before the election. Toramba iripo namaprivileges anenge maministers anoramba aripo kusvika pane government new one in office. Saka hapana chinofanira kushamisa ipapo.
Ko zvavari kuti dzimwe nguva panopiwa mombe paya panobva paibatanidzwa nemusangano weZANU-PF?
Handisati ndaona mombe dzichipuwa parali. Chandakaona ndechokuti minister of agriculture ari kuita mafunctions ake saminister of agriculture opa mombe inova government program yagara iripo. Kana paine vari kunetseka nokuti minister uyu inhengo yeZANU-PF, that's our constitution ndozvainoita. Minister anobva from a political party. Saka sometimes he may not find the difference so easily. But ari vari kuita very clear kuti panapa ndiri minister of agriculture, iri pamombe as a government empowerment program. Zvakangonakanaka chose.
Pane imwewo nyaya yataurwa nhasi navachamisa vari kumasvingo uko kuti avaone komiti yakaumbwa navamunangagwa yekuti irwise uori iri muhofisi mavo ichishanda. Munoona senyaya iyoyi?
Vamunangagwa vachitoti vatore bandiko rokurwisa uori kupinde muhofisi mavo vakatoitira kuti komiti iyoyo iwane simba guru kudarika painenge yakamira yoga. Asi dzinozvidzana. Anti-Corruption Commission ichange ichizvidzana namainvestigators anenge ari pasi peofisi yapresident kuti iwane simba rokusatya kurwisa uori. Ndozvavakatozviitira ende chinhu chakanaka ichocho.
Ko tombotaurawo panyaya yekutsvaga rutsigiro, muri kufara here nezviri kuitwa kusvika pari zvino zvekuti munotarisira kukunda zvine mutsindo?
ZANU-PF yakatohwina. Payakangounza new dispensation ndopakapera game. Yakatohwina kudhara. Saka basa riri kufamba. Tachitori mundima. Vanokwikwidzana nesu vari kuita chirango chakanyorwa muconstitution kuti kunofanira kuita maelections. Akahwina anotozikanwa. Vamunangagwa neZANU-PF vari kurova claim joint.
Munyori anoona nezvemutemo muZANU-PF vamunyaradzipo mangwana vari parunare kumasvingo. Iko zvino tochimboenda kuna Ivans Zininga achitimba chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai muri yeZimbabwe ndokuchingamidzai kuchirongwa chevechidiki chesvondo rega rega chatinokurukura nevechidiki vari kusimudza mureza weZimbabwe vachiita zvakasiyana siyana. Vari kwavari. Ini ndini Ivans Zininga, ndiri kuWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, tawana mukana wekukurukura na muzvare Shalin Chekenya vesangano reStand Foundation vanorwira kodzero dzemwanasikana avo vakashanya kuAmerica kumusangano weHuman Rights Summit for Youth uri kuitwa neUnited Nations kuUN Headquarters muNew York muno muAmerica. Vanzvadzi, mungatiudze here kuti sei muri kuAmerica?
Ndakauya kuno kuAmerica nepurogiramu inonzi Youth for Human Rights iyo yanga ine musangano kuUnited Nations Headquarters wekumiririra kodzero dzevanhu pasi rose.
imimi makau ya muri ani tukunzwa kuti mune sangano renyura muno mhanya naro ku Zimbabwe Stand Foundation vatereri vangangode kunzwisisa kuti muri kusangana papi ne Stand Foundation.
Inini ndiri mutungamiriri we organization inonzi Stand Foundation Trust. Organization ii inomirira kodzero dzevanasikana nevanhukadzi. Tinomirira kodzero dzavo muchikoro, tinomirira kodzero dzavo munyaya dzeeconomic empowerment, tinomirira kodzero dzavo mune ma issue ano affecta society, ma social issues.
Izvi makazvitanga rini izvi?
Ndane makore mana ndichizviita izvi.
Muchizvitanga chakakusundai kuti mufunge kuti vanasikana vanoda kurwirwa kodzero dzavo chii?
Ndiri student yekuChinoyi University. Pane zvakawanda zvandaiona zvaiitika kune vanasikana. Vamwe vaitadza kupedza chikoro chavo nokuti vari kushaya mari. Vamwe vaipedzisirawo vakutsvagawo nzira. Zisina kunaka kuti vangopedzisa chikoro chavo kana kuona chikafu chaicho. Saka unoona kuti zvoni izvi zvinhu zvaiaffecta vana vasikana zvakanyanya stereki. Nekufambawo kwanenge ndichitoone kuonawo zvinhu zvanenge ndichionawo, ndaiona kuti kodzero dzevanasikana hadzina kunatsoti tsarukanei. Ndosaka ndakatanga organization iyi.
Saka kubva pamakatanga kusvika pari zvino mungati sangano renyu rakura zvakadini muZimbabwe?
Sangano iri rati kureita famba tapatina ne maorganization makuru muZimbabwe. Tafamba kunzvimbo dzakasiyana siyana, tikasvika masvingo, tikasvika Mutare, tikasvika Gweru, tikafamba Harare yese, dzimwe nzvimbo dzeHarare tichiita atinoti madialogue ekudiscussa women and girls issues zvinenge zvichiva affecta mucommunity. Izvite tichiita nevakuru vemuhurumende nemaorganization anoshandawo mumacommunities aya kuti tione kuti vanasikana tinovabatsira sei.
Saka kuno kwamauya kuNew York kumusangano wevechidiki wamatitsanangurira nezvavo uyu, chamuri kutarisira kudzokera nacho kumusha chii?
Sangano iri rehuman rights, kodzero dzevanhu, richandibatsira zvizhinji kuti ndikwanise kudistributa information yemahuman rights kuti munhu wese anofanira kunge achiziva mahuman rights ake kuti vakuru vemakambani pane nyaya mazuva ano dzinoitika stereki dzeinonzi sexual harassment muzvikoro kana kuti mumabasa. Saka sangano iri rakatipa mahuman rights package ekuti tinokwanisa kunodzidzisa vanhu vari mumabasa, vari mumazvikoro mirirano nekodzero dzevanhu.
Aiwa, ndokutendai zvikuru. Takatobatana nemi zvakare mune zvimwe zvikamu zvinoterera.
Maita basa vateriri nekuterera, tinoonana zvakare.
Muri yeZimbabwe, ndokutendai nekunge mange muinesu muchirongwa chesvondo rino chevechidiki. Matanga tichikurukura namuzvare Charlene Chekenya veStand Foundation inorwira kodzero dzemwanasikana. Tosangana zvakare svondo rinouya ndichiuyazve nechimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Evans.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chezvitendero chatiri kupakurirwa nhasi naPraxidis Jeremiah.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Tokugamuchirai pachirongwa chedu apo tinokurukura nezvechitendero chechiKristu pano paStudio 7. Ari kukugamuchirai ndiPraxidis Jeremiah. Nhasi uno muchirongwa ndina mufundisi Sam. Tinokugamuchirai pachirongwa chedu munga kwazisa vateereri.
Mazvita, ini ndoitwa Sam Lusiele, tinokugamuchirai nezita raJesu.
Imimi muri kuno mhiri kwemakungwa kuCanada. Makauya rini uye nechinangwa chii?
KuCanada ndakazopinda 2005. Ndabva kumba kune ndichienda kuEngland kunoita mufundisi wechechi iri kuNorwich. Kubva ndazobva nokuNorwich kubva ndaenda kuAmerica vanoshanda nemission organization of New Jerusalem. Pandazobva ipoko ndakuya kuno kuCanada 2005.
Makafundira chifundisi muchiri kuZimbabwe kana kuti mauya kuEngland?
Pandakafundira chifundisi ndiri kuZimbabwe, kunzvimbo inoitwa iyo Chavez, Rwanda. Very small Bible school. Ndakaita chikoro changu ikoko 3 years, but my internship year yangu ndakatumirwa kuAmerica 1994. Iri part of my course.
Kuno kuCanada mune mhuri yenyu?
Ehe, adzimai vangu taroorana kwemakore anoita makumi maviri, nevana vatatu, mumwe ane gumi nemasere, mumwe ane gumi nematanhatu, mumwe ane gumi namaviri.
Munombosanganira here pamwe chete nevekuZimbabwe vanobva kumakereke muno muAmerica nekuCanada ikoko?
Pane masangano akati andinowirana nawo. Pane rimwe ratinoti Building for the Future ratakasangana mazuva apfuura aya eKansas, tasangana kwemakore mashanu tichisangana. Kwete rimwe group randinohukama naro handisati ndakwanisa kuenda musangano rinonzi CFI.
Munozviona zvakakosha here kuti munge muchisangana semaZimbabwe muri kure nekumusha kudai?
Zvakakosha. Zvakakoshera pakuti zvinokurangaridza zvobatsira vana yatinoti heritage, zvobatsira vana kuti vazive kwatichabva, zvichiisa kuti vave nerukudzo kenhenemuge pavanobva.
Saka tasvika pachikamu chatinotarisira kuti munge muchiti pashoko.
Ii, pane vhesi riri kubata mwoyo mangu kwenguva yakati rinowanikwa kune vaTesaronika wokutanga 2:8. Pauro paanonyora achiti nokuda kwokurudo rwatinarwo kwamuri hatina kungogoverana nemishoko bedzi, asi takagoverana nemi upenyu hwedu. Zvandiri kukurudzirwa neshoko iroro ndezvokuti vhangeri ratinoparidza, ashoko ratinoparidza harisi shoko ratinorongoparidzwa papuripiti bedzi, asi upenyu hwatinogoverana nevanhu. Saka tinofanira kupfuura pakungotaura chete pakutaura mavhesi, asi upenyu hwedu, maitiro edu, mafambiro zvibatirane nekutaura nevhangeri ratiri kuparidza. Pauro anonyora achiti iye handina kungouya ndichingoparidza bedzi namazwi, asi upenyu hwangu ndakagoverana nemi. Ukata Kristu Jesu unoita zvimwe chete zvokuti ndakauya pano kuti ndikudzoredza nesei kuna Baba, asi ndakakupaiwo oso upenyu hwangu kuti ndakakufirai pamuchinjikwa. Uye ndinokurudzirawo vamwe vari kunzwa kuti kunamata kwedu ngakupfuure pamazwi, asi kuve neukama nemararamiro edu, madiro atinoita vanhu, mayemuriro atinoita vanhu, kunyange pakutsiura tivatsiure nerudo, nokuti tiri kugoverana navo upenyu hwedu.
Mutipendera nemunamato.
Mwari, tinokutendai, tinokuvongai nenyasha, tinokuvongai nerudo rwenyu runoramba ruchitikurudzira mukati meupenyu kwese kwese kwatiri. Tonamata Mwari, tibatsirei tirarame upenyu hunokufadzai. Mazwi edu akufadzei, maitiro ida kufadzei zvatinoshuvira zvokufadzei zvoda kunamatira nyika yeZimbabwe nyika yamadzibaba edu baba tinokutendai nekuda kwenyika yatinoshuvira kuti mwari zvakanaka zvedenga zvionekwe mukati menyika tinamatira mavhoti ari kuitika maelections ari kuita kuti pave nerunyararo tanamata nokutenda muzita raJesu amen
amen naivoyo munamato tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi chirongwa zvechitendero ari kukuoneka iyi ndiPraxedes Jeremiah
Aiwa tinotenda zvikuru Praxidis Jeremiah nechikwata cheChristlike Choir nekambo katinoshandisa pachirongwa chedu kanonzi Jesu isimba rangu. Iko zvino tochimboenda kuRussia uko kwanga kuchitambwa mutambo weWorld Cup pakati peFrance neCroatia pamutambo uyo France yarova iyo Croatia 4-2. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Muhlanga Nyahuye achitaura nemwe mutsigiri wenhabvu vaFabien Mahembe.
Taona chikwata cheFrance chichisumudza mukombe mushure megwe dzasvikodzwa dina. Nyango zvayo Croatia yacho yatamba chaizvo chaizvo asi France yaragidza kuti experience ndiyo inoita kuti bhora rienderere mberi.
Vatambi vapi vakutambira izvinonwisa mvura pamutambo iwoyo wanhasi?
Pamutambo wanhasi uyu ndaona chikomana Pogba cheKumaChester United nechikomana Mbappe vatamba zvonwisa mvura kuchikwata cheFrance uyewo mukomana wapatsiki atamba chaizvo kuchikwata cheCroatia.
Ndepapi patadzwa neCroatia semaonero enyu pazuva naFrance ichitora mukombe?
Mumutambo wenhabvu uyu Croatia yakundikana pakushandisa mukana yavawana uye haina kunyatsoenda kumberi kuti isvike kuti inoise zvikodzwa kudefend yeFrance. Ndopandaona pavakundikana pamutambo webhora ranhasi uyu.
Ko iyo France zvii zvamungati vaita zvaizoita kuti vatore mukombe tichitarisa kutamba kwavanga vari kuita mumitambo yapfuura?
Ndaona kuti France yauya yakagadzirira mutambo weCroatia kunyanya vakwanisa kukonteina maminetsi ekutanga gumi vakwanisa kuvisa chikwata cheCroatia kuti chisakwanisa kuvesa bhora. Ipapo ndokwandanyanya vafarira ndaona kuti vanga vaine technical discipline.
Imomo munyika zviri kutambirwa sei? Maona bhora iri muri kupi mimi?
Bhora iri taroona tiri muguta reHarare pamusha weMebrain paliga sports bar ndokwatanga tiri vanhu vari kufara vari kunakidzwa nekukunda kwaita chikwata cheFrance nekuti chakanyanya kuwanda vatema vamwe vanonzi vakabvaurezi kwenyika dzemumafrica.
Vanoongorora nhau dzemitambo vaFabien Mahembe vachitaura naMarvelous Muhlanga Nyahuye weStudio 7 vari muHarare. Mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi, Shabani 2, Dynamos 2, Capes United 0, Bulawayo Chiefs 0, Highlanders 1, Herentals 0. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri weMDCT uye vari kumirira mubatanidzo weMDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa havakwanisi kurwisa uori. Zesin inoti ZANU-PF iri kushandisa midziyo yehurumende mukutsvaga rutsigiro. Asi vaPaul Mangwana veZANU-PF vanoti izvi ndezvemugodzi matsuro.
France yosimudza mukombe we World Cup. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina ndinotungamirira Nkomo munaudze isindebele. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu na 6 mangwanani mangwana.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.